manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri kubvumbi 30, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gore rino richacherechedzwa zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati one day kupfuura makore ese.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Nyanzvi mukutorwa kwenhau dzotaura zvipingaidzo zviri mumabasa evatori venhau pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day richacherechedzwa nemusi wechishanu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kokonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimusi mhosva yekuda kuipidigura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo revashandi mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore ose apfuura. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti gore rino vashandi vakaomerwa zvakanyanya nekuda kwekukwira kwemutengo yezvinhu asi mihuro yavo isina kwairi kuenda. Vanotiwo chimwe chakanyanya kuomesera vashandi kuvharwa kwemakambani pamwe nekushayikwa kwemabasa kune vanga vasiri kushanda. ZCTU inoti ichacherechedza zuva revashandiri munzvimbo 21 munyika yose asi gungano guru richange riri kudziva resekwa muHarare. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakabudawo nechisungwa chekuti nhengo dzaro dziende kunobatana neZCTU mukucherechedza zuva revashandi sezvo bato iri rakaumbwa nevaive vakuru vakuru veZCTU vaShakabvu, vaGibson Sivanda, vaMorgan Tsvangirai, vaIsaac Matongo nevamwe vachiri vapenyu vachiri mubato iri. Dingindira regore rino iro rinoti we are at a crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity riri kukurudzira vashandi kuti vabatane varwisane pamwe nekurwisane nekuraswa kwetsika dzavo pamwe nekudzikwa kwemitengo inovaomesera zvikuru mune zveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro peurongwa hwavo hwekucherechedza zuva revashandi.
Ichokwati kuti tiri kucherechedza zuva iri zvinhu zvakati omei. Ichokwati futi kuti Zimbabwe yakagara zvayo ine madambudziko ayo. Asi taona kuti gore rino tichacherechedza zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati one day kupfuura makore ese. Tine nguva tichichema nenyaya yemavasa. Mavasa muZimbabwe haawaniki. Vanhu vari kuzvishanda ende pavanozvishanda ipapo pane nyaya zveutano. Pane nyaya zvekuti vanhu havana nzvimbo yokushandira, sometime vanombotandaniswa nemaauthorities vachitorerwa zvinhu zvavo vari kuinformal economy. Nevaya vanoshanda tingati mavasa ese aripo anenge ari informal. Tozouya munhu zvake nyaya yemutengo, iyo zvino tapinda patinoti pachirungu hyperinflation. maprices achichinja zuva nezuva. Saka tiri kucherechedza zuva iri tine maproblems akati wandei sevashandi.
Matambudziko iwaya akatarisana nevashandi munyika haasi akungotarisana nevanoshandira makambani atingati maprivate sector kana kuti akazvimirira chete. Kana vari muhurumende vari kusanganawo nematambudziko. Imiwo sesangano revashandi zvii zvamungataura?
Ichokwadi kuti hurumende is one of the biggest employers. Sezo economy isingaite zvakanaka kuprivate sector vashandi vaita vashoma. Asi tiri kuona kuti ikoko kuhurumende, because hurumende haina mari yaona maconditions of employment kuvashandi vanoshandira hurumende achidzika, kunyanya mateachers ndivo vanhu vari organized pasi peZimbabwe Congress of Trade Union. Tiri kuona kuti vatonyanya kuaffecta, tingatarisa profession yekuti munhu nditeacher haina kukosha kufura makore akafura. Iyo zvino teacher haasi kuoneka semunhu mucommunity, asi profession yakatokosha because ndiko kuri kutangira maengineers, ndiko kunobva vatungamiri venyika, ndiko kunobva vese vatungamiri vemangwana vanenge vachibva kumaoko emateacher. Ende kana vashandi vehurumende vasingawani mari, ivo ndivo vanopa maservices pane nyika yese. Patinota mabirth certificate tinoenda ikoko, patinoenda mapassport tinoenda ikoko. Kana vashandi vehurumende vasingawani, hurumende isingawani mari, vanocreata patinoti uori. Saka taona kuti iyo zvino pane corruption kana kuti uori uno.
Vanga vari munyori mukuru wezCT Yuva Jafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco AKM Chakanetsa, avanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu sangano ravo raona zvakakodzera kuti vashandi vasaungana zvavo gore rino.
Hatikwanise kuti tive tinounganidza vashandi vakaomerwa ne upenyu hwatinahwo nemamiriro akaita upfumi munyika pari zvino. Tiri kutarisira kuti kana pazove neshanduko yatichasangana nayo nehurumende seZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation kumasondo maviri kana rimwe chete riri kuteera, tinenge taakuzozivisawo vashandi urongwa hwedu hwatinodawo kuti vashandi vapinde mumaererano ne upfumi huri kuvakwa, kuti ivo vanenge vakamira sei kunyanyisisa pachinhu chiri kunzi devolution of power, kuti vashandi vanenge vakamira sei vachiva nechii padevolution of power.
Asi zvingaita here kuti vashandi vasaungana zuva ravo irori vachakanetsa vachirwana masoro kunyange zvinhu zvakaoma ndopavanenge vachipanana mazana?
Vashandi havarambidzwe kuungana vakandemire. Tine malabor centers akati wandei muZimbabwe kwatonga anosvika kumashano. Asi isuwo neexecutive yedu takagara pasi tikati tingade kuita zvedu workers day, but tanga tatoronga fundraising yanga ichifanirwa kuitwa mangwana. Zvino takanonoka kuwana dona kuti atibatsire, nokutiwo masubscriptions acho haasi kuwanikwa vakandemire.
Saka urongwa hwamaa muchiita hwekuunganidza mari hwanga hwakanangana nei hwefundraising yamuri kutaura?
Tiri kuda kuita fundraising nemarastafarians aya ari munyika muno muna Naivon Chakachaka wekusouth Africa, kuti tiridze mukuchema nevakatakurwa neIdai cyclone, tichireiza mari kuti tinobatsirawo vashandi vakawirwa netsaona vari vashandi vemapurazi, nokuti iyi haisi sector union, ndeye vashandi munyika. Saka as a labor center tinofungawo kuti zvinenge zvakanaka kuti tinove tinobatsira tichitaurawo basa redu ratinotarisira kuti vazosanganawo nezvatiri kutarisira kuti kana tasangana nehurumende neurongwa hwatiinahwo hwekuti vashandi vanofanira kunge vachiwane chii padevolution of power, tinenge tichivazivisa tapedza fundraising yedu taenda ikoko, tinenge tichikuzivisaiwo imi vestudio 7.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu vachakanetsa munyaya dzemitengo kuvashandi, sangano renyu riri kuonawo sei?
Vakandemire, pane inonzi mismatching of the economic policy yavamuturi. Pane mismatch. Chokutanga, maemployers havasi kuti havana mari yekubhadhara vashandi, asi pato renei inoti protection 2 cents yabva yaiswa kuma employers nema business people, yobva yaenda zvakare kumushandi anotambira very little, kutiwo anofanira kucontributa pa austerity measures for prosperity. Saka ipapo pave nedisadvantage kumurombo.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Eke Muchakanetsa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Kutanga nasi Studio 7 inenge ichitarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa svondo rino nemusi wechishanu. Tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nekuburiswa kwenhau, matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo, pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburiswa kwemashoko emanyepo. Sachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vadzidziswe kuti pane mutsauko mukuru pakati penhau dzechokwadi nenhau dzemanyepo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vaMaunganidze kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reWorld Press Freedom Day rakanyanya kutikoshera sevatori venhau mukurangaridza isusu vacho vatori venhau, uyezve magovernment authorities kana kuti vakuru vakuru vedzihurumende dzakasiyana-siyana, kuti mutori wenhau anosvitsa mashoko kuvanhu vese vemunyika, uye kana achinge asipo vanhu vanenge vachirarama vasina ruzivo ruzvinenge zvichiitika pavari. Saka vanonetseka kuti vagokwanisa kutora madecisions anovabatsira iwo neanobatsira hurumende yacho. Saka tinenge tichirangaridza hurumende dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuzivawo kuti vatori venhau pavanoita basa ravo vanofanira kushanda neruremekedzo rwakavafanira kuti vasise mashoko akakwana nenguva iyo chaiyo chaiyo inenge ichitarisirwa nevanhu, uye vasingatyi kana kuti vasina kuvhundutsirwa. Saka zvinozibva zvatibatsira kuti patinoti freedom of expression kana kuti patinotaura kuti access to information, pakupedzisira kwazvo zvinoumba nyaya yedevelopment nedemokrasi yatingati kutonga kwejekerere, nekuti pane zvose zvinenge zvichiitika vatori venhau vanenge vachikwanisa kutaura chakanaka nechakashata.
Tichiona kuti dingindira regore rino rinoti iro nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo, panyaya iyi yekuburiswa kwemashoko emanyepo muri kuona zvakamira sei munyika?
Iyi inyaya inoshungurudza tose. Nyaya yekubudiswa kwemashoko emanyepo atingati fake news kana kuti nyaya dzinokonzerwa nesocial media, vanhu vachitaura zvinhu zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika, dzimwe nguva zvichiexageratewa kana kuwedzeredzwa zvakanyanya. Saka isusu sevatori venhau nedingindira riripo pasi rose gore rino, ndinoona kuti zvinotiita kuti tidzakise pfungwa tichirangarira kuti kodei mutori wenhau akadzidzira basa rake, akaenda kuchikoro, akazvipira kuti inde akuda kuudza vanhu chokwadi chinoitika munyika, akashayikwa munguva iyoyi ine zvinhu zvaana social media, ine zvinhu zvefake news, chii chingagona kuitika? Confusion kana kuti kurarama kwacho kunenge kwavapo kunenge kwava kusina direction yakanyanya. Kana tikangobvisa vatori venhau vatingati from the traditional media kana kuti vagara vakadzidzira basa ravo zvakanaka.
Veruzhinji vangazive sei kuti nhau dzavari kuverenga ndedzechokwadi kana dzemanyepo?
Nguva zhinji unoona kuti atinoti matraditional media organizations edu atagara tinawo anenge aine macondact details, panenge paine dzimwe nguva zita remunyori anenge anyora nhau idzodzo, uye tinotaurisa kuti kana munhu anoshandira newspaper angana mapepa anenge achitozikamwa kana kuti vanhu vanogona kuzikamwa, pane means nenzira dzatinogona kuita yatinoti verification kana kutarisa kuona kuti zvinhu izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti zvingava zvenhema, uyezve tinogona kuona kana ari vatori venhau vanenge vachinyora nyaya dzavo mune atingati masources kana kuti vanhu vanenge vachitaura vakawanda vakasiyana-siyana vachikomenda pamusoro penhau dzinenge dzichitaurika. Saka nguva zhinji munogona kuona nhau dzinonyorwa dzisina mazita, nhau dzisina nzvimbo, nhau dzisina dzichizakutaurwa nani nguvai, kazhinji kacho tinotanga kufungira kuti panenge paine nhema dziripo.
Vanga vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kumasvingo.
Makadi hamanesha maridze dudze Studio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatavhunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuVenezuela inoti kuedza kupidigura hurumende kwaitika muCaracas, apo mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido havano zviti ndiwo mutungamiri wenyika pari zvino vapinda mumigwagwa vaine mauto ayo avati ane chinangwa chokubvisa hurumende yava Nicolas Maduro. VaGuaido ava vari kutsigirwa nehurumende yeAmerica vati mauto akashinga, vanhu vanoda nyika yavo vakashinga, uye vanotsigira bumbiro remitemo yenyika vatambira zvavari kukurudzira. Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro pasi rose reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuMozambique, uko rubatsiro ruri kunetsa kusvika sezvo dutu mupengo reCyclone Kenneth riri kuvhiringa mabasa aro ekusvitsa rubatsiro kuvanhu vari kumaodzanyemba kweMozambique. Mapurisa emuKenya akwanisa kuparadzanisa vanhu vanga vachiratidzira muguta kuru reNairobi. Vanhu ava vanga vaine zvinyorwa nemifananidzo yemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta vachiti vaKenyatta ndiwo munongedzo mukuru weuori. Madzimai anenge akazvitakura kuHurungwe mudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara nemari dzaari kubhadhariswa kana asvika kuchipatara mushure mekunge asinungukira kumba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Chipatara chepamagunje chiri kubhadharisa madhora $30 madzimai anozvarira kumba achizoenda kuchipatara nemwana akasungwa guvhu. Mudzimai anosunungukira munzira achienda kuchipatara achizosvika kuchipatara kwacho mwana asina kusungwa guvhu ari kubhadhariswa $20. Mudzimai anosunungukira pachipatara asi asiri muwadhi kusunungukira ari kubhadhariswawo $10 semuripo. Mumwe wemadzimai akamirira kusununguka pachipatara ichi, amai Plaxidis Moyo, vanoti ichokwadi kuti vose vari kusunungukira kudzimba dzavo vari kuripiswa pavanozoenda kuchipatara.
Mafainzi avari kubhadharisa maererano nekusununguka kwatoita mudzimba, vachitipa munhu kana mwana asungwa guvhu ari kumba anofanira kubhadhara $30. Kana asina kusungwa akauya kunoko ari kubhadhariswa $20. Kana tataurira nawo sevanhu vatema ari kubhadhariswa $10 ndopavari kuperera. kozoita panye chikaf ndofunga kune ma problems ari ku chikaf munhu akasununguka maneru ari kupiwa tea almost tea haina kana chinhu dzimungwa vangona ngokwanisa ngoti tea yangu fana nemvura yakapisa chete vangoti mvura yakapisa ungopa haina kana chikafu haina kana chii kana chavanopa
Mukuru wechipatara cheMagunje amai Rudo Chatsikira vanobvuma kuti madzimai ari kubhadhariswa mari sezvakarongwa nemadzimambo edunhu iri kwete kuti chisungo chechipatara cheMagunje.
Yamatoro zvishuwa zviri kuita kuti vanobhadharisa $10. Nyaya yakaitika ndeyekuti mambo handipa tiri kuita tiri kuda safe mother and nabeba nditi saka vanachifi pache zvavo. Community yaka suggest izvozvo kuti isiso zvatingaitisana chief kuti vanhu vauye kumba kana ana nembudziya vachibvisa kuna ana chief mambudzi chivamo zvatakumba kwato right kokunotoita sei ndana chief wesuggest vega okora kuti zviri nani vanhu vamumbo vati vabvise mari kuitira kuti izvovarege kuita sei dzimwe nguva vangade kuuya kuzozvatira kupi kuhospital because ne waiting mother's child.
Amai Chatsikira vanoti madzimai anosvika 10 anosunungukira kudzimba mudunhu ravo pasvondo rega rega. Izvi zvinoreva kuti pachipatara ichi chinogona kunge chichiwana mari inodarika chiuru nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega. Mubati wehomwe yeHealth Center Committee iyo iri kutambira mari pachipatara ichi, amai Emily Karota, vanoti mari iyi inoshandiswa kufambisa mabasa ekomiti yavo uye imwe yacho inopiwa mambo nemasabhuku edunhu.
Ishu yange iri kunde kuti kana vachinge vazvarira kumba kana kuti murodi ndiyo nyaya yacho kufunga yainkluda chief. Masambuko nesinya iyo tichirevera kuti tichada kuedza kugadzirisa nyaya yekuti vana amai vanga vasikaoni kukosha kugara kumatumba saka vazhinji vachitaura kuti handiendi ndichazoenda kana yaita sei yarwadza handi mambonzi wamuna.
Amai Karota vanoti madzimambo vainge vachitoda kuti vanhu vabhadhariswe mbudzi semuripo wemhosva yekusunungukira kumba.
Saka takazoona kuti tagara pasi nemavhini nemasabhuku edzi nekomiti nemanesi edu parati aiwa maybe pamwe vakaudza unzi ukazvarira kumba ukuendesa mbudzi kwachifu kana kuti unozibhadhara $10 pana chifu ndobva wazoritotsa kuti aiwa mbudzi chiregai kuti vabhadhari asi panapa pakuende kuvabhadhara $10 pachi vinotozvarira kupi kumba ndoenga mari yavanga chipa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramambo Edmund Gandawe. Asi mumwe wemasabhuku avo vaWilliam Mapepa vanoti vakaita urongwa hwekuripisa madzimai muchure mekunge vakumbirwa nekomiti yezveutano kwete kuti ndivo vakapa pfungwa iyi. Asi mukuru wezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vanoti havana ruzivo nezvekubhadhariswa mari semuripo kwemadzimai anenge asunungukira kudzimba. VaNyamayaro vanoti vachaferefeta nyaya iyi zvizere. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti zviri kuitika pachipatara ichi zvinogona kunge zvichityora mitemo sezvo pasina mutemo wakadzikwa nehurumende unosungira kuti madzimai anosunungukira kudzimba varipiswe. Kunze kwekuripiswa mari nechipatara ichi madzimai anotiwa haasi kubatwa zvakanaka zvikuru nevakoti vechidzimai. Mumwe wemadzimai aya amai Ethel Chenjiri vanotiwa hapana zvekudya zvavanopiwa kana vari pachipatara ichi.
Tichitoda chikafu chekudya ndochati kunyanyochema nezvemuchipatara maglovhosi nechichi tibatsirwe muchipatara nekubatwawo zvakanaka vasingatiti rafu kwada kuti utaure navo zvakanaka nakaivo vanenge vachitokutuka vachikuita rafu ndozvatiri kungochema chete izvozvo.
Amai Chenjiri vanoti zvinotori nani kusunungutswa nanamukoti vechirume kwete vechidzimai vavanoti vari utsinye.
Teta kutodemba kutoti varume vakatisunungutsa vane mweya yakanaka havana rafu vakadzi akadano kurova akadano kuita sei apo unenge uchitonzwa kudzimbirwa umwe akatosunungukira pasi usati wakwira mubhedha nenyaya yekuti havagoni kutibata zvakanaka ndochichemo chedu chete.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai amai Tsitsi Kunonga avo vanoti vana mukoti vechirume vanovabata zvakanaka pakusunungutsa kudarika vana mukoti vechidzimai.
Murume anosunungutsa zvakanaka nekuti munhu womukadzi ane rafu isingatomboiti. Saka munhu womurume ari nani ezvino zvanhu echirume hapana waunomboona ari pajuti. Kazhinji unongoona paine vakadzi. Vakadzi vavo vanenge vaine rafu isingatomboiti. Varume vari nani.
Ongororo yakaitwa nebazi reZimbabwe Demographic Health Survey inoratidza kuti munyika madzimai anosvika zvikamu 20 kubva muzana vanosunungukira mudzimba dzavo. Izvo zvinonzi zvinovaisa panjodzi yekuti ivo kana mwana kana amai nemwana vanogona kufa vose sezvo panenge pasina munhu ane unyanzvi hwekuvasunungutsa. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kusunungukira pakiriniki kana pachipatara zvinodzikisa uwandu hwemadzimai anofa achisununguka nezvikamu 25 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Arthur Chigoriwa.
Nyaya kukwira kwemutengo yezvinhu vhiki roga roga yave kukonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimusi mosvaye kuda kuipidigura. Asi vanopikisa vanoti hurumende yakundikana zvachose kugadzirisa upfumi nekudaro yave kungopuma vanhu huroyi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanotungamira sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhasi vanhu vakawanda munyika vashamisika kuona vekambani dzenhare mbozha vakwidza mitengo.
Tangofuma nhasi tichiona almost ese service providers cellular network ese I think for the past 2 days vanga vari kungokwidza mitengo yavo. Nhasi tangomukachiona Econet yakwidza madata bundles zvokutoti kuti tichikwanisa kutotaura chero nehama dzedu dziri kunze kwenyika zvichabudi. Rakachipa racho rinenge riri 40 megabytes rinenge chita dollars harilasti kana zuva rimwe. Saka haidambudziko hombe chairo rokuti kana pakasawana zvinoitiwa nokukurumidza vana veZimbabwe vanodzoserwa kumashure shure chaiko chaiko kunokunda mararamiro nokugwadzwa kwatakaitwa muna 2008.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti dare remakurukota razeya nhasi nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, rikawirirana kuti hurumende ichaedza kuwandira vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvine mutengo wakaderera. Amai Mutsvangwa vatiwo vari kukumbira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo. Mune imwe hurukuro yavakamboita neStudio 7, amai Mutsvangwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kurikuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka. Chingwa ndochinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwati yotosera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously, we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Hurumende inoti kuburikidza nekambani yakaombwa kubva muGMB inonzi Silo Food Products iri kuparura urongwa hwekugadzira zvimwe zvekudya zvichatengeserwa vanhu zvakaderera mutengo. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatenda ibiti vanoti izvi zvakamboedzwa zvikaramba.
Venezuela iri kuzvitraya zvemabhakositora hazvisenze. Muno muZimbabwe takazvitraya gore riya hazvisenze. Ende maproducts angatengeswa neGMB chi. GMB ingatengese tissue paper. GMB ingatengese tinned fish. Let the market work. Munoona mukoma Blessing, regai ndikudzenyaya yeupfumi. Kurana economy, ende ndinoziva kuti ndakamborana economy. Zvakafanana nenzizi oro river inoyerera. Saka naiwo finance minister kungomeka sure kuti nzizi iri kuyerera ichidzika downstream ichibatsira vanhu vanodiridza ichibatsira vanhu vanoita irrigation nokumeka sure kuti hakuna tumwe tunzizi tunobuda tumaside streams because maside streams i corruption.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vakayambirawo kuti mari dzematoll gates uye dzinobhadharwa pamitero yemotokari dzichawedzerwa munguva pfupi inotevera.
Tinotenda zvikuru Blessing sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana, zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Ntungamiri Nkomo.